Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 12/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19 ndichiti ezvinezvino muchirongwa chedu chanhasi bazi rezveutano rinozivisa kuti vanhu vatatu vakafa nezuro nechirwere checovid-19 vamwe makumi matatu nevatanhatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi vanhu zana negumi nevasere kana kuti 118 ndivo chete vakabayiwa nhomba nezuro Hurumende ichikurudzirwa kushanda neutungamiri hwemasangano evashandi kuitira kuti nhomba iyi itambirwe neveruzhinji. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoudza mhuri yenyika yavo kuti pasvika America mukurwisana neCOVID-19 hapachadi zvekuti padzokerwe kumashure. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 vamwe makumi matatu nevatanhatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga munyika wasvika pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matatu nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 36,377 Huwandu hwevanhu vafa hwakasvikawo pachiuru nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 1,492. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vakasvika pazviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 33,972. Hurumende yakazivisawo kuti vanhu zana negumi nevasere kana kuti 118 ndivo chete vakabayiwa nhomba munyika yose nezuro izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba munyika yose pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine gumi nevapfumbamwe kana kuti 36,019 kushomeka kwevanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba kwaita kuti mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai rusike vakurudzire hurumende kuti ishande neutungamiri hwemasangano anomirira vashandi kuitira kuti kurudziro yekuti nhomba itambirwe nevanhu itambirwe ngatinzwei vachitsanangura
chikumbiro kuhurumende ndechekuti ngavakoshese matrade union kana kuti maworker representatives masangano ayo anomirira vashandi vezveutano vaivape chinzvimbo chavo kuitira kuti vakwanise kunge vachinotaura nevanhu vavanotungamirira kukosha kweurongwa ihwohwo kubayiwa kwevanhu asi kana hurumende isingakoshese vangava vatungamiriri vemanesi vangava vari vatungamiriri vana chiremba vanoita dambudziko rekuti ivo vange vachienda kunodzidzisawo vamwe vavo asi dzidziso iri kudiwa
tiri kuona kuti phase 2 yakaparurwa tingaona here vanhu vachiwanda muphase 2 iyi zvichienzaswa nephase 1
iyi phase 2 isusu takutomanje kuti pakasaitwa dzidziso yakasimba phase 2 inogoda kuita mangange phase 2 inogoda kuti womera nekuda kwekuti tinenge tatarisana nevanhu veruzhinji avo dzimunguva vasinganyatsonzwisisa mabasa ezveutano saka pakasaitwa dzidziso yakakwana kune vanhu ivavo panogona kuita dambudziko
havanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai rusike vari parunare muHarare nestudio 7 Asi mukuru ari kutungamira urongwa hwekurwisana neCOVID-19, Dr. Agnes Mahomva, vanoti kubva pakutanga hurumende yanga ichingoshanda nemapoka ose muurongwa uhu.
Tiri kushanda nawo wese pakavatanga isu yetinotipenda response yedu yechirwere ichochi. Tangaisa inonzi Interministerial Task Force. Iyo Interministerial Task Force ine anonzi ma-subcommittee 8. Iyi sub-committee yakanangana nechino sector inotarikana neawani awani awo sekta ya mototaura iyoyo inopindawo nesubcommittee yedu inoonekwa neminister of labor social welfare wariwo wanotaura nara newashandi nezvakangodaro saka iwawo masekta iwawo vanotozvidziya kuti vanopinda neminisiri saka vaine zvichemo zvavo zvinopinda ipapo zvakare vanongogona kuiwa direct pandiri sacoordinator tichitaurira tichibatsirana kuti aivapindai nepapa taurirai nhengi ngatishandi takadai zvese izvozvo.
Ko, shoko ramungapawo kuvana vezimbabwe rekuvakurudzira kuti vatambire chirongwa chenhomba ichi?
Tinoramba tichingokurudzira mhuri yezimbabwe kuti ewewo hurumende iri kuita pese painogona asi taakudzo imimiwo ngapange paine wetinoti community ownership saka ndozvetiri kutaura kuti vanhu vese hurumende yaisa maguidelines zvese framework yese nemastrategic plan yedu tiri kumhanya nenzima takuti vanhu vese macommunity ese ngaachitekawo painonzi ownership ngavagashire zvinhu izvi vatange kumhanya mhanyawo nesimba kuti tibatsirane hachisi chinhu chehurumende yega kwete.
Mukuru anoona nezvekutungamirwa kwechirongwa chekurwisana necovid-19 Dr. Agnes Mahomva vari parunhare muHarare nestudio 7. Musangano mukuru wekuzeya nyaya dzemihoro yevashandi vehurumende wanga vakatarisirwa zvikuru weNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC waitwa nhasi muHarare unonzi watadza kubuda nechisungo mushure mekunge vamiriri vevashandi varamba zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana kana kuti 25% yaiswa patafura nehurumende. Vashandi vanoti vari kuda kuti mihoro yavo idzokere pamadhora mazana mashanu nemakumi maviri emari yekuAmerica yavaitambira muna gumiguru 2018. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi tabata mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iro ranga rakamirira vashandi munhaurirano idzi vaGibson Mushangu takatanga nekuvabvunza kuti musangano wafamba sei.
Musangano hauna kupera kana kufamba zvakanyanya kunaka sekutarisira kwatanga tichiita sevashandi vehurumende. Tichitarisa nguva yakatorwa nehurumende ichirongedzera musangano iwoyu kubva kuvamba kwandira kusvika nhasi tavamuna kurume watova pakati tanga tichifungidzira kuti kuchauya zvinhu zvinoringana netarisiro dzedu asi tatozoona kuti zvauyiwa nazvo nehurumende hazvina kunge zvichitaura kana kuzevezera kune zvatanga tichishumira nekuzvatakachitawo patafura hurumende kuti aiwa emuhoro yedu yange yasvika pakadai saka pazuva ranhasi hurumende yauya nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana 25% pamuhoro yatanga tichiiwana uye vachiti ivo ichatanga kuwanikwa pamwedzi unotevera kwete kudzokorora zviya zvataimboza zvitaurwa mumapepa kuti inenge ichadzokorodzwa kumashure aiwa taakutozozviona pamwedzi unotevera.
Saka imi maa muchida kupiwa mari kana muchiti matadza kutambira zvikamu 25% izvi?
Isu zvedu zvetinongoreva kunyange papepa redu ratapa hurumende retinoti ropozisheni pepa noreva patimire harina zvakawanda zviri kuramba richidzokorodzwa nokuti patakaita chibvumirano mumwedzi wambudzi gore rapera takagara tareva kuti tinoda gwara rinonanga pamuhoro yedu yemari inoti aiyo mazana mashanu nemakumi maviri emari yekunzi kuAmerica saka dai kuri kuti iyo muhoro yauya nayo nehurumende yanga ichitaura pamusoro pegwaro iroro taiwana matangiro.
Saka kuramba kutambira kwamaita zvauya nehurumende ichii chaakutarisirwa mune remangwana?
Izvi zvinoreva kuti hatina chokutora kuendesa kumba nokuti isu tingori muromo tiri horikotyo yevatinomiririra saka taatodzokera tavanyorera gwaro tichivapa zvabuda mumusangano ndivo vatamirira kuti vatiudze kuti voita zvokudini nokuti takatarisana izvezvi zvikoro zvinoda kuvhurwa saka pakutangira panobva pashayikwa pazvinhu zvose.
Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunare muHarare neStudio 7. Vachitaura kuruzhinji rwevanhu vemuAmerica mangwanana anhasi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati pasvika America mukurwisana neCovid-19 hapachadi zvekuti padzokerwe kumashure.
vaBiden avo vati muhomwe yavo vanogara nebepa rinoratidza uwandu hwevanhu vemuAmerica vari kufane COVID-19 vati haisisiri nguva yekurega kushandisa mamaski, kugeza maoko kana kurega kubayiwa nhomba. Vakumbira kuti vanhu vavabatsire mukurwisa COVID-19 vachiti havangazviiti vari voga.
I promise I will do everything in my power. I will not relent until we beat this virus. But I need you.
Ndinovimbisa kuti ndichaita zvose zvandinogona. Handisi kudzokera shure. Asi ndinoda kuva nemi vanhu vemuAmerica. Ndinokudai. Ndinoda kuti chizvarwa chose cheAmerica chiite pacho. Ndinoda kuti mubayiwe nhomba. Kana nguva yenyu yasvika kana maona mukana kuitira kuti mubatsire mhuri dzenyu, shamwari dzenyu, vavakidzani venyu kuti vabayiwe iwo nhomba. Nekuti chinangwa ndechichi, kana tikaita zvose izvi pamwe chete panosvika chikumi 4 pane mukana wakanaka wekuti imi nehama dzenyu neshamwari dzenyu munenge mave kukwanisa kusangana mudzimba dzenyu kana mamunogara muchiita mabiko ekupembera zuva rekuzvitonga.
VaBiden vati hapana chinhu chinopfuura kuchengetedza vanhu vemuAmerica. Vakurudzira vanhu kuti vatevere zvinotaurwa navana chiremba vachiti COVID-19 inofanirwa kukundwa kuti zvinhu zvidzokere pazvakanga zviri. VaBiden vati kubva musi wa1 chivabvu vanhu vakuru vose muAmerica vanogona kunyoresa kubayiwa nhomba sezvo hurumende iri kutenga mishonga yenhomba inokwanira munhu wese.
I'm announcing that I will direct all states, tribes and territories to make all adults, people 18 and over, eligible to be vaccinated.
Ndirikuzivisa kuti ndichaita kuti matunhu ose aite urongwa hwekuti munhu wese ane makore gumi nemasere zvichikwira anokodzera kubayiwa nhomba ange agadzirira kubayiwa nhomba panosvika chivabvu 1. Regai ndidzokorere zvekare. Vese zvizvarwa zveAmerica vakura vanofanirwa kunge vagadzirira kuwana nhomba panosvika chivabvu 1 kudarika nguva yanga ichitarisirwa. Regai ndijekese zvekare. Hazvirevi kuti munhu wese achabayiwa, asi kuti unenge wave kukwanisa kuwana mukana. Kubva chivabvu 1 munhu wese akura anenge ave kukwanisa kubayiwa nhomba. Kuti izvi zviitike tichange tave kubva panhomba miriyoni imwe chete dzandakavimbisa ndisati ndatora mhiko muna zvita kuenda pamamiriyoni maviri pazuva.
Beating our current pace of 2 million shots a day.
VaBiden varumbidzawo bhiri ravakasaina nezuro rinonzi American Rescue Plan, iro richashandisa mari inoita matrilioni maviri emadhora emari yekuAmerica kuti vamutsiridze makambani nemabhizimusi akavhiringwa neCOVID-19 pamwe chete nekubatsira zvikoro nematunhu. Muzvinafundo Chipo Dendere vanoti vaBiden vataura zvakanaka pamusoro pekurwisana neCOVID-19 vachiti kukumbira rubatsiro kubva kuvanhu kwavaita zvaratidza kuti COVID-19 ihondo yevanhu vose. Muzvinafundo Dendere vanoti bhiri ravaBiden rekubatsira vanhu chinhu chikuru chichataurwa kwemakore mazhinji.
Vazhinji muno muAmerica vari kufara nekuti bundiro rezvemutemo ranga richikurudzirwa navaBiden pamwe chete namuzvara Kamala Harris rabudirira rekumatrillion 1.9 trillion inova ndiro mutemo mukurukuru waiiswa kubatsira vanhu. Zvinonzi izvo 75% yenyika yafara nezvaitika, zvichireva kuti maDemocrats pamwe chete nemaRepublicans pamwe nemaIndependent vakabatana kufarira bumbiro remutemo iri. Vanhu vazhinji vari kunyanyisa kufarira kuti vaBiden vati mumwe neimwe mhuri neimwe ichawana $1,400 pamunhu mukuru wega wega, pamwe chete zvenevana, kwozoitawo mari dzichapiwa mhuri dzinoita idzo $300 pamwedzi kubatsira vaya vakapererwa nemabasa munguva yecoronavirus.
Izvi zvinoratidzei sokuona kwenyu, Professor Dendere?
Izvi zvaratidza kuti vaBiden vari kufarirwa nevanhu, asi takatarisa mavhotero mucongress kuhouse maRepublicans mashoma 11 vavhota nemaDemocrats, asi kuSenate hakuna maRepublicans akasapota bhiri iri.
Havanga vari muzvinafundo Chipo Dendere vari parunare mudunhu reMassachusetts muno muAmerica naTanonoka Wande weStudio 7. Dare raMajistrate Mugweru rarasa chikumbiro chamuzvinabhizimusi yamaIsmail Dube chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekubira hurumende nekutengesera vanhu zvisiri pamutemo nzvimbo dzekuvakira dzimba. Kudzanai Musengi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare vataura Emanuere vati vanobvumirana nemaonero emuchuchisi vamirira ishumba yekuti amai Dhuve vanogona kutiza kana kukanganisa uchapupu nekutaura nevafakazi kana vakapiwa mukana wekuti vatongwe vachibva kumba sezvo mhosva yavakatarisana nayo yakakura. Amai Dhuve avo vanove mukuru mukuru wekambani yeRiver Valley Properties vakasungwa musiwa 3 kurume vachipomerwa mhosva 3 dzekubira hurumende nekutengesera kuvanhu zvisiri pamutemo nzvimbo dzekuvakira dzimba. Dzimwe dzenzvimbo dzakatengeswa nekambani yaamai Dhuve dzinosanganisira Hertfordshire Phase 1 and 2 neWoodlands Phase 1 and 2 uye kune vamwe vanhu vakatovaka dzimba panzvimbo idzi. Amai Dhuve vanonzi vakapara mhosva yavari kupomerwa vachishanda pamwe nevaimbo vegurukota redunhu reMidlands vaJason Machaya pamwe nevaimbo vemudzviti weGweru vaShepherd Marwei. Pari zvino vamachaya vari mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisiri izvo kuti vabire hurumende nekutengesera vanhu nzvimbo dzekugara zvisiri pamutemo kugokwe. Muchiitiko chakadai chekutanga svondo rakapera, dare ramagistrate rakaenda pachipatara cheClaybank apa magweta amai Dhuve vakati mutongi wedare vamanwere vazvionere vega kuti ichokwadi kuti amai Dhuve vaive vatadza kuuya kudare nekuti vairwara. Rimwe remagweta aamai Dhuve vanqobani Stole vati vanopokana nezvaturwa mudare uye vari kukwira kudare repamusoro reHigh Court nechikumbiro chekuti nyaya yaamai Dhuve itongwe vachibva kumba.
Takataisa chikumbiro chebail chikaraswa. Saka we are going to instruct our advocate kuti tiende ku High Court. We strongly challenge the reasons dzaiswa na mutongi panyaya iyoyi. Tikupokana nenzira yakaiswa parimand. Saka tatofaila ku High Court yeBulawayo. Review application.
Amai Dhuve vakambokonzera mutauro mukuru munyika mushure mekunge vavakaimba yavakapa sechipo kune vaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe. Mune imwewo nyaya, vagari vemugweru vari kuchema-chema nenyaya yekushayikwa kwemvura yekunwa muguta iri, uko vanoti kwave nenguva yakareba zvekuti vave kutyira kuvepo kwezvirwere zvemudumbu. Mukuru wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands, Muzvare Lokadia Mavhudzi, vanoti vanoshushikana nekuti kanzuro haizi kubuda pachena panyaya iyi.
Hatina tsananguro yatatisanyatsopiwa nekanzuro yedu. Dzimwe nguva vanotaura kuti nyaya yemagetsi, asi tikuona kuti gore rino kwakanaya mvura mumadhamu izere, but tiri kutadzisa kuti isvike kwatiri chii. Taakutoengeja kanzuro, tiri kutonyora petition kuti vatipe tsananguro kuti chii chiri kumboitika.
Mukuru wesangano reGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vatsinhirawo kuti havazi kunzwisisa kuti sei vagari vakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura iri, iyo mvura yakanaya zvakanaka zvikuru mwaka uno.
Mvura yacho iri kushayikwa asi marets nemabills akakwira zvisingambobviri. So idambudziko ratirikusangana naro sevagari ratiri kutoona kuti hapana information dissemination iri clear yekuziva kuti tiri kukonzera mvura idai so chii.
Meya weguta reGweru vaJosaya Makombe vanoti dambudziko range richinyanya kunetsa inyaya yekugadziriswa kwemapombe anopomba mvura, izvo vanoti kanzuro iri pakati pekuzvigadzirisa.
Madhamu edu pari zvino ose akazara and itarisiro yevagari kuti sezvo madhamu azara vanofanirwa kuwana mvura. Pari zvino hatisi kukwanisa kupa vagari mvura mazuva ose, tichiri kureshena kwete nokuda kwokuti mvura yavashoma, asi kuti zvatinoshandisa kumadhamu edu hazvina kunyatsomira zvakanaka kuti tikwanise kupomba mvura inokwana vagari. Takatenga anonzi high lift pumps. Kana achinge ave kushanda tichakwanisa kupomba mvura yakati wandei.
Maguta nemadhorobha akawanda munyika ave nengo yakareba achinetseka nedambudziko rekuwanisa vagari mvura yakakwana nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kuve nemidziyo yasakara uye kusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Kudzanai Musengi.
Yashika nguye kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wesangano reUnited Nations ari kuferefeta mhosva dziri kuparwa muMyanmar, ari kupomera mauti emunyika iyi mhosva yekutyora kodzero dzevanhu, uye ari kukurudzira nyika dzepasi rose kuti dzibatane mukuona kuti hurumende yemauti iyi yasiyiwa kunze uye yabviswa. Paramende mumalawi yaramba chikumbiro chekuti ikurukure nyaya inobvumidza kuwandudzwa kwemutemo wakaomarara unorambidza kubviswa kwepamuviri uyo unobvumidzwa chete kana upenyu hwaamai huri panjodzi. Kunyange hazvo zviuru zvemadzimai emumalawi zviri kufa gore negore kuburikidza nekubvisa pamuviri nenzira dzisina kutsarukana, nhengo dzeparamende nezuro china dzakaramba kuzeya nyaya iyi. Mutongi wedare repamusoro mumasvingo nhasi vambosendeka parutivi kunzwikwa kwenyaya yekuda kumisa hurumende kutamisa vagari vanodarika zviuru gumi nezviviri kubva pamisha yavo kuchilonga kuchiredzi kuti vadziurire kurimwa kwesora remombe nekambani yemukaka yeDen Dairy. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Hurumende kubudikidza nemapazi ayo anoti bazi rezvekutongwa kwematunhu, bazi reminda nemvura, pamwe nebazi regurukota remasvingo nekanzuro yekuchiredzi vakaendeswa kudare nenyaya iyi nesangano rinomirira kodzero dzevanhu remasvingo Center for Research and Development kana kuti MACRAD nemumwe mugari wekuchilonga Valizon Chikutu avo vanoda kuti chirongwa ichi chimbomiswa. Gweta reMACRAD navachikutu vamunyaradzi vengesai vesangano reZimbabwe Environmental Law Association vati mutongi wedare repamusoro vanevha wamambo vambosendeka nyaya iyi parutivi kusvikira musi wa18 kurume unove mwedzi uno sezvo magota ehurumende auya asina kugadzira zvakakwana mudare.
Tatanga kukakavara ndikapawo masubmissions angu ekuti why tichiramba kuti vanhu vechilonga vabviswe munzvimbo iyoyo. Pedza kuita masubmissions edu ndopa zvitanga kusubmitawo gweta rarakamirira minister tichisubmita kudaro ndopa ratanga kutaura maringe nezviri kuitika munzvimbo iyoyo zvinova zvasiri maafidavits. So ndopazorambidzwa najaji nesuwo tikaraisa maobjections kuti havakwanise kutaura zvinhu zvisiri mumapepa avo. Jaji vabva vazoti hazvikwanisike ichitomira ine maproceedings muzuva ranhasi.
Vavengesai vanoti nyaya yavo inofanira kunzikwa nechimbi chimbi asi hurumende haisataisa mapepa ayo akakwana mudare ekuramba nyaya iyi nekudaro vazokumbira kugadzisa mapepa avo kusvika svondo rinouya. Hurumende yakashandura mutemo wekutanga wekuda kudzinga vagari vekuchilonga zviri pamutemo uyo waiti vabve parimwe sora remombe reLusen ichiisa mumwe mutemo mutsva wekuti kwave kuda kuitwa madiridziro. Vavengesai vati kushandurwa kwemutemo uyu hakukanganisi nyaya yavo mudare nekuti vanhu vachangotamiswa pavanogara vachiendeswa kumwe kunyange vakaiswa munzvimbo imwe cheteyo. Mumapepa avo mudare veMacrad vanoti mutemo wakaiswa nehurumende unotyora kodzero dzevanhu uye unopikiswa nemimwe mitemo iri mubumbiro renyika. Mumwe mugari wekuchilonga amai Charlotte Chauke vanoti matambudziko mazhinji kana vanhu vakatamiswa akatarisana nemadzimai nekudaro vanotarisira kuti matare achamisa chirongo.
Ini semwe wevagari vekuchilonga madzimai zvakatotiomera because mitoro yacho inoremera isu sevanhukadzi pakumuvha nevana. Hatisi kuziva kuti kwatiri kuendeswa kune zvikoro here, kune zvipatara here, kune chii. Saka chirongwa ichi dai vatochirega because chine madisadvantages akawandisa kunyanya vana nesu madzimai.
Kambani yeDen Dairy yakavambwa nemhuri yekwaCoet muna 2004 pamwe neimwe kambani yekuEurope Spear Capital ine zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana kana kuti 27% zveupfumi muDen Dairy iyo yakatanga kushandira kuRedcliffe mudunhu reMidlands. Vakuru vakuru muDen Dairy vanosanganisira vaAndrew Brednick vanevha Coet amai Chelly Coet naDaly Archibald. Vakoitsi vanonzi murimi wechichena anowirana zvikuru nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Neimwewo nyaya, mumwe mugari wemasvingo Tamuswa Chikonyora apuwa mazuva makumi maviri ekugara mujeri kana mukana wekubhadhara mari yefaindi inosvika zviuru zvishanu zvemadhora mushure mekubatwa nemhosva yekurova vaimbova meya wemasvingo vaHubert Fidze mugore ra2014. Gweta ravachikonyora vaMartin Murere vati mutongi wedare remajistrate muzvare Grace Tupiri vawana Chikonyora aine mhosva.
Ndanga ndina vatamutswa Chikonyora avo vanga vachitongwa nenyaya vanonzi vakaita muna 2014 yeassault yameya Hubert, former meya Hubert Fidze, apo pavanga vachitongwa pamwe chete na vanga vachitongwa pamupaiva vakabatanidzwa pamwe chete na Prosper Tringindi. Avo vakatongwa gore iroro vakapiwa mutongo wekuti vabhadhare fine ye $50 kwa 10 days mu kujere. Saka ipapoje nasi vatamutswa chikonyora vanzi vabhadhare 5,000 RTGS kana kuti vaende 20 days kujera.
Chikonyora akapara mhosva iyi pamwe navatiringindi avo vakabatwawo nemhosva iyi muna 2014 yekurova vafidzi vachivapomera mhosva yekukonwa kufambisa basa rekanzuri yemasvingo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Munhau dzemitambo. Chikwata chemawarriors chiri panguva yakaoma chakatarisana nemitambo miviri yakakosha yeAFCON. Michael Kariati anotipa zvizere.
Chikwata ichi chatarisana nedambudziko rekushandisa vatambi vanotambira zvikwata zvemunyika muno, avo vave negore nemwedzi inoraudzira vasati vapinda munhandare. Vatambi vese vakashedzwa kubva kuEngland vanoti Marvelous Nakamba, Brandon Galloway, Jordan Zemura, Admiral Muswe pamwe natendai darikwa havasi kuuya nemhaka yemitemo yekuBritain iyo iri kurambidza vagari vemo kushanyira nyika dzinenge Zimbabwe. Izvi zvauya zvekare mushure mekunge Kama Billiard azivisa manager wamaWarriors vaWellington Pandare kuti anonoka kunaya kubva mukukuvara kwaakaita achitambira Kaizer Chiefs. Mashoko ari kufamba anoti tinokadewere naMarshall Munetsi, avo vanotamba kuFrance havasi kukwanisa kuuya zvekare kuzomirira nyika. Asi vamupandare vanoti vachashandisa vatambi vanenge varipo vachiti ivo vane chivimbo chekuti vachakunda semarongero avari kuita.
Patiri kutamba pese mutambo wese, even vamwe vanodyiwa zvibotso kana kwa10 vaya vanotarisira kuhwina, isi tiri kutarisira kuhwina. Hapana chimwe chatiri kutarisira, nekuti gurupu redu iri unoona kuti tikawana 9 points tinokwanisa kuenda, sezvo kushenda 2 teams kubva mugurupu redu.
Vatambi vemuno vakaita saKing Nadolo, Brian Banda, Tatenda Tawengwa naFarai Matare vavimbiswa kutambidzwa nguva yavo mumaWarriors. Vamwe vatambi vakaita saNokt Mtizwa, Terence Dukamanja, Ovid Karuru, Buthelezwe Nwe, Kudama Hachi naIvans Rusike vachabva kuSouth Africa. KuZambia kuri kubvawo Tafadzwa Rusike, Tabanika Musoko, Talbert Shumba naTanaka Chinyahara. Victor Kamuka anotamba kuMalaysia pamwe naCaptain Knowledge Musona uyo anotambira ASUPN kuBelgium vari munzira kuuya. Muongorori wemutambo wenhabvu vaJairos Sendekai vanoti Zimbabwe inofanira kugadzirira mitambo iyi vachironga nevatambi vane chivimbo kuti vachauya.
Vatambi vekuEngland ukoko handiri kuona vasiri kukwanisa kuuya. Ndiri kuona ana Musona nevamwe vedu vemuno mukaomu vanokwanisa kusumudzira mutambo wenhabvu.
Zimbabwe iri kusangana neBotswana musi wa25 kurume, ichizopedzisira neZambia musi wa30 kurume. Pari zvino Zimbabwe ine mapoints mashanu, point imwe chete pamusoro peBotswana. Zambia ine mapoints matatu. Algeria iyo yakatobudirira kuenda kumafinari ine mapoints 10. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munguva ino yekurwisana nechirwere chaCOVID-19 pamwe nekubayiwa kwenhomba. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rinozivisa kuti vanhu vatatu vakafa nezuro nechirwere cheCOVID-19, vamwe 36 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoudza mhuri yenyika yavo kuti pasvika America mukurwisana neCOVID-19 hapachadi zvekuti padzokerwe kumashure. Chikwata chemaWarriors chiri panguva yakaoma chatarisana nemitambo miviri yakakosha yeAFCON. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 kuMbimbitho 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
the official school calendar was published by the secretary and is not allowed any school to deviate from it.
Sokuqhamuke ukudonselana phakathi kwahulumende lezikolo ezizimeleyo kudaba lokuvulwa lokuvalwa kwezikolo.
Isilo besibonisa ukuphatheka kabi ikakhulu endabeni ye-ground yokuthi kayikalungiswa la ngendlela abantu bemathebeleland abaphethwe ngakhona lokho esingakuthi ngolwasemzini marginalization. Isilo besikwazi konke lokho.
Inkosi yamaZulu isilo uGoodwill Zwelithini kaBhekizulu usekhotheme. Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba lembonge uBhekani Dube ephethe idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi Jwane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kubhubhe abantu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamachumi amathathu lasithupha 36 belo mkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebebhubhile selokhu i-coronavirus ifikile kuleli, sebephose befike inkulungwane lengxenye 1,400, asebefunyenwe belawo sebekunkulungwane ezingamachumi phose amane 36,300. Abenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association bathi lanxa abongi beqale bemadolonzima ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ngoba bengayithembi, abanye sebesiba lesibindi sokuhlatshwa ngemva kokubona kungelalutho olubi osolwehlele labo asebehlatshwe uhlelo lokuhlaba abezempilakahle lezinye izisebenzi ezimqoka ijekiseni elungiswe kwele-China luqale kumaviki amathathu edluleyo, njalo inani lalabo abavuma ukuhlatshwa lilokhe liphansi. Khathesi sokuhlatshwa inkulungwane ezedlula ezintathu, 35.9 kuphela. Sokuqhamuke ukudonselana phakathi kwahulumende lezikolo ezizimeleyo phezu kodaba lokuvulwa lokuvalwa kwezikolo, abazali abalabantwana abafunda izikolo ezizimeleyo bathi bafuna uhulumende ayekele izikolo lezi zisebenzise ikhalenda eyehlukileyo kulaleyo ayithule kuliviki, besithi abafundi kulezi izikolo bebefunda ebulenjini ngoba zivuliwe kusukela ngozibandlela. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngoceleyo.
Isinqumo esithethwe nguhulumende sokuvula izikolo mhla ka 15 Mbimbitho lo 22 Mbimbitho asiphathi kuhle abazali abalabantwana abafunda ezikolo ezizimeleyo ezingekho phansi kukahulumende. Besithi ababo abantwana bebevele befunda ebulenjini kusukela ngozibandlela. Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi ukukhitshwa kwekhalenda kutsho ukuthi izikolo zonke elizweni kumele ziyilandele.
The official school calendar was published by the secretary and has not allowed any school to deviate from it. If there was any online learning taking place, it can still continue as the school calendar published by the
calendar ekhitshwe okusemthethweni umabhalane ayivumeli izikolo ziphambuke kiyo. Nxa bebefunda ebulenjini bengaqhubeka njengalokhu icalendar ekhitshwe umabhalane.
Umzali olomntwana ufunda esikolo esingekho ngaphansi kukahulumende, unkosikazi Sukoluhle Ncube, uthi abavumelani lalesi sinqumo.
Uhulumende kumele ananzele ukuthi ama-private schools ade senza ama-online lessons. Ngakho kunzima ukuthi sivumelane lokuthi izikolo zivulwe. Abantwana badinga ukuphumula, ifizi sibhadele. Ngezinye indlela sikubona kungcono ngokuthi kuyehlisa amathuba ukuthi abantwana babanjwe umkhuhlane we-COVID. Thina sikwazi abantwana bevala mhla ka-31 March, njalo sihlangabezana le-holiday, okutsho ukuthi kumele bakholise ikhefu labo lawo.
uPride Mzinja ongumfundi esikolo esingekho ngaphansi kukahulumende uthi lokhu ukuzakhama abazali emalini.
Thina njengabantwana bama-private schools sesibonile i-school calendar ekhitshwe i-government. Leyo school calendar sivumelani layo sibili ngoba thina sange sami ukufunda saqhubeka silokhu esifunda even loba kwakule lockdown. Asizange savala isikolo njengama-government schools. So ke sokuzaba nzima for abazali bethu ukuthi becabangele iphambili like izimali ze-transport, becabangele izimali ze-school fees ngoba i-school fees ziyadura. Plus ama-Easter holidays lathi bese sithabelise sihamba kuma-Easter holidays manje kukhanya asisahambi sesisahlala lokhu esisesikolo.
UNkosikazi Sanele Dube umbalisi esikolo esizimeleyo uthi kuqakathekile ukuthi umntwana aphumule.
Ikhalenda le ekhitshwe nguhulumende ekuvulwa kwezikolo lokuvalwa kwazo siyibona inde kakhulu kubantwana laba esibafundisayo ngoba singakhangela thina sukusela ngozibandlela izikolo bezivuliwe. Kungakho uyabe usubona vele ukuthi abantwana sebediniwe, kungakho vele ikhefu liqakathekile kubafundi ngoba umntwana yathola isikhathi sokuthi aphumuze ingqondo laye akaphumule. Kodwana nxa uhulumende engathi lathi kade sivule ekuqaliseni kukazibandlela siqhubeke size siyevala ngonhlangu lamboni ngani isikhathi lesiyabe sesiside kakhulu ngoba abantwana phose basebeseklasini for isikhathi esingaba ingxenye yomnyaka almost 6 months belokhu beseklasini bengela i-break.
Umphathisikolo wesinye isikolo esizimeleyo koBulawayo owesabe ukuthathwa ilizwi njalo okhethe ukuzibiza ngokuthi ngusibanda uthi balokhe bephakathi kokukhulumisana lohulumende mayelana lokuvula izikolo. Uhulumende wethule umbiko wokuba izikolo zivulwe ngezigaba ezimbili lapho okuzaqala abafundi abaloba imihloliso lonyaka abazavula mhla ka-15 Mbimbitho kuthi abanye bonke abafundi bavule mhla ka-22 Mbimbitho. Izolo uhulumende wethule omunye njalo umbiko ovela kunobhala wogatsha lwezemfundo uNkosikazi Dumisang Thabela exwayisa izikolo ezizimeleyo ukuthi zilandele isinqumo esithethwe nguhulumende ngoba zingayekela ukwenza njalo ulakho ukuzivala. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Ibandla leZANU-PF selisole amazwi kaMnumzana Nelson Chamisa awethule kuthange kumbiko wakhe omqoka lisithi atshengisa ukungakhuli kanye lokusilela kwesithunzi sokuba ngumkhokheli. Ekhuluma emsakazweni we-ZBC namuhla, isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Simon Khayamoyo uthe uMnumzana Chamisa ugcizelela ukuthi amalunga ebandla lakhe azatshengisela njengalokho akwenza ekupheleni kukaNtulikazi ngomnyaka odluleyo. Kodwa uthi ibandla lakhe lihlonipha umthetho ngakho lokhu kungenzakala liza kuchiya ezandleni zamapholisa. Kodwa uMnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana Chamisa uthi labo bayawasola amazwi kaMnumzana Khayamoyo.
Ukuthi uMnumzana Simon Khayamoyo uchamande wengazokala ukuthi uthini umuntu omdala nje wethuswe nje ukuthi uPresident Chamisa wabonakala ekhuluma labantu njalo lokuthi nxa usukhangele abantu basebelalele uhlelo lukaPresident Chamisa alwenzayo kumbe singathi inkuthazo ayenzayo sebebaningi kakhulu kwi-internet ama-views. Kukhanya ukuthi bona bethuswa yikho lokhu kathi uthi kanti kungani abantu beZimbabwe bethanda uPresident Chamisa besala belokhu bemlalela ngendlela enje. I-MDC ekhokhelwa nguPresident Chamisa imanyene iqinile, libe labona izolo futhi besemhlanganweni we-Broad Alliance ukutshengisa ukuthi amalunga aku-MDC kaPresident uChamisa i-MDC Alliance lokhu esaqinile akhanya aqinile siyaphambili. Siyabona ku-internet emalangeni amalutshwana adluleyo sebebaningi abantu ababuye bezozikhulumela kodwa ukuthi hayi mina bengilokhu ngingakajoyini ibandla le-MDC kodwa kusukela namhlanje sengijoyinile ngoba bebona ukuthi hayi bo and laba sobantu abathengwayo ngabantu abazibuyelayo ngasebafake ku-TV ngasebenzini bayazikhulumela bebodwa belaphana ngoba bekubona ukuthi iZimbabwe entsha njalo eqinileyo ivela njalo ibuya ngobukhokheli bukaPresident Chamisa.
Uthi njalo kungaba lokutshengisela amapholisa yiwo azaphatha lolu daba. Ungathi lokhu yikwethusela yini?
Ngihlala yenza phela le ZANU-PF sakukhuluma thina ngo-2018 Thandekile ukuthi ZANU ngaleso sikhathi yathatha imali ekwana 6 million United States dollars eyayifaka eceleni ngeyokubulala i-MDC. Kathi khangela san zithandekile abantu bayakwazi nabalaleli bayakwazi ukuthi izano yiyo elamapolisa athatha impahla zeMDC azinika uMonzura bathatha ama MP kaPresident Chamisa abantu bakhe beParliament abanye banika uMonzura bathatha imali efanele inikwe ama MP ibandla ngokuthi lama MP amangabafaka lapha khangela udaba lukaDexter Nduna wecheguti ukuthi izikho ngokwaye yakhuluma ukuthi uDexter Nduna yisiyo awiniye election kodwa sesithi yena ngoyofanela eParliament kodwa ukhona eParliament wenziwa izano angazi ukuthi ngani sibe sokho sixoxa ngezano senze ngani sixoxa labantu abazi umthetho kumbe abalobuntu phakathi kumbe abalazinto abangazenza kumbe abazikhulumayo ezifanele zilalelwe uzulukazi weZimbabwe sekwazi ukuthi akulanto yezano elalelwayo ngoba abasizoza plumthetho ngaba kukhulu ukuthi kulomthetho ukuphila kwabo yikho lapho okufanele indaba ibe khona ukuthi kathi kuseseqondile yini ukuthi sikhulume ngezano lezenzo zayo sengathi sikhuluma ngebandla le-ANC eSouth Africa kumbe sikhuluma ngebandla elibusayo eBotswana hhayi kuthiyene
lo mnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inkosi yamaZulu isilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu usekhotheme. UZwelithini obele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lambili 72 ubesele sikhathi elwisana lomkhuhlane wechukela. Ube yinkosi okweminyaka edlula amachumi amahlanu 57 kulandela ukukhothama kukayise uSiprian Bhekuzulu kaSolomon. UZwelithini wazakala ngokuvuselela amasiko amaningi afana lomhlanga lokuxazulula inkinga zelizwe ngembizo. Ngomnyaka ka-2015 kwaphuma imbiko ethi uZwelithini wathi abokuza kumele basuke kwele South Africa okwabangela ukuqhamuka kodlakela olwabulalisa abantu abayisithupha. Kodwa inkosi uZwelithini yathi intatheli izindaba zagonqomisa umbiko wakhe kwazwakala ingani utsho njalo yena kungayisikho ayikukhulumile. Wayesazakala ngokusola ukuphathwa kwamaNdebele eZimbabwe lodaba lwegugurawundi. Uchiye amakhosikazi ayisithupha labantwana abangamachumi amabili lasithoba minwembili 28 imininingwane yemfa yakhe lokufihlwa kwakhe akukaziziswa. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweli South Africa umnumzana Nqabutho Mabena owake wahlala phansi ekhulumisane laye ngendaba eziphathelane leZimbabwe.
Thina njengobukhokheli beZimbabwe community in South Africa siye sakhuluma lesilo sekunesikhathi nje sihamba sisiyaxoxa nesilo ngokusihluphayo lana eSouth Africa kanti ke lokuhlupha ekhaya. Isilo besibonisa ukuphatheka kabi ikakhulu endabeni yeground yokuthi kayikalungiswa la ngendlela abantu bemathebeleland abaphethwe ngakhona lokho esingakuthi ngolwasemzini marginalization. Isilo besikwazi konke lokho yikho ke besifisa ukuthi nga indaba leyo yalungiswa abantu beZimbabwe abasemathebeleland lamba Zimbabweans alapha eSouth Africa bahleli kuhle abalapha eSouth Africa wayevumile ukuthi uzoncedisa ukuthi balungiselwa amaphepha. Yikho ke thina esimkhumbula ngakho ukuthi ubezimisele ngendlela esasixoxa naye ukuthi ancedise lapha nelisa ukuncedisa khona ukuthi impilo zethu zithuthuke.
Kuke kwaba lesikhathi lapho inkosi yethethwa icala lokutshotshozela udlame kulabo abokuza. Singathini ngalolu daba ikakhulu sesikhangela ukubana wayengumuntu onjani kudaba lweZimbabwe?
Yebo ye, kulamazwi aphumayo ngo-2015 okwagcina kuthiwa yiwo amazwi ayenza ukuthi silo kumbe ayenza ukuthi abantu abeSouth Africa umba amaZulu bachaye abantu bokufika esingathi ngama-migrants.
esikunanzelelayo ukuthi ngaleso sikhathi ngo-2015 loba isilo sakhuluma lawo mazwi ukuthi abantu kabahambe singazange sikuthole ekuqaleni ukuthi waye wakhuluma kutheni, kodwa sithe sesilandelela sabona ukuthi ukuchaywa kwabantu kwaphuma kumbe kwasukela efemini eseThekwini, lapho abasebenzi baleyo fem babe ku-strike, bathe beku-strike umqhathi wathatha abantu abanye emgwaqweni ukuthi bangene indawo kumbe isikhundla salaba kade besebenza. Yikho kwenza ukuthi kwasekuqala ke ukuthi abantu betshaywe indawo kuthiwa isiphingo eDurban. Siyananzelela ukuthi ngo-2019 kuthe nxa kuqala umsindo eGoli sagijima sahlala phansi lesilo, isilo sasivele sibize abanye abakhokheli bama-organizations kanti ama-migrant organization abahlala eThekwini ezama ukuthi kulungiswe indaba yokutshaywa kwabantu ukuthi abantu kabahlali kudle. Yikho lapho ayenika khona abakhokheli labo ebanika induku ethi induku yokuthula intonga ngolwakithi, lami ngayithola leyo ntonga enlokho ngidlayo, into engiyithanda kakhulu.
Umnumzana Nqabutho Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Live Talk namhlanje sikhangela udaba lwejekiseni ye-COVID-19 vaccine elokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leli. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhulumende wakweTunisia usebuphe abantu abedlula amajumi amahlanu abasebenzisa ubulembu bokuxhumana ekulobeni indaba ezijiyeneyo ezinjengokutshengisela emigwaqweni. Lokhu kwenzakala sekule minyaka elijumi kulandela udlakela olwagenqula uhulumende olwaziwa ngokuthi Arab Spring. Abantu kulelo lizwe bakhala ngomnotho obhidlikayo langokuncindezelwa kukazulu uhulumende.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzalaya zonke izabelo zelizwe lakhe ukuthi zibe sesiqalisile ukuhlaba umuntu wonke ofunayo leminyaka elithumi latoba mnembili 18 kusiya phezulu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine yokuzivikela kulo mkhuhlane kusukela mhlaka 1 kuNkwenkwezi. Embikweni awethule izolo umongameli Biden uthe njalo ngokusebenza nzima kwahulumende wakhe kusiyaphela uNkwenkwezi eleMelika lizabe selilamajekiseni ayenela umuntu wonke kuleli lizwe.
I'm announcing that I will direct all states, tribes and territories to make all adults, people 18 and over, eligible to be vaccinated no later than May 1.
Ngizalaya zonke izabelo lezihlenge zeMelika ukuthi ziqale ukuhlaba umuntu wonke ofunayo kusukela mhlaka 1 ngoNkwenkwezi. Kodwa akuje ukuthi umuntu wonke uzahle ahlatshe khonapho khonapho. Kuje ukuthi uhlelo luzaqala khonapho.
Beating our current pace of 2 million shots a day.
Umnumzana Biden ucele njalo uzulu ukuthi alandele iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane efana lokugqoka amamaski. Wathi kungenziwa njalo umkhuhlane lo wehle kakhulu abantu bengavunyelwa ukuthi babe lembuthano emkhulu lemdeni ngelanga likazivuse mhlaka 4 ngoNtulikazi.
I promise I will do everything in my power. I will not relent until we beat this virus.
Ngiyalithembisa ukuthi ngisakwenza konke okusemandleni ami. Angisoze ngiphumule size silehlule leligciwane. Kodwa ngidinga usekelo lwenu. Ngifuna lidlale indima yenu lani njengezizalwane zeMelika. Ligqoke amamaski njalo lilandele yonke imigoqo. Lihlatshwe amajekiseni. Singenza lokhu sibambene, sizakwenelisa ukunanza ilanga likazibuse sihlangene
and have a cookout and a barbecue and celebrate Independence Day.
Ukuhlaziya amazwi kamnumzana Biden, undungameli Nkomo uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Jerry Twala Jackson.
Ngibona ngathi kuhle kakhulu ukuthi abantu nxa bengabe belesifiso sokuthi batholela uMajackson la njalo esenza umsebenzi omkhulu ukuthi abantu bawathole. Ngibona ngathi kuyinto enhle ngoba lokho kunikeza ithuba lalabo abalesifiso sokuthi bawathathe lawo Majackson nxa kuyikuthi ayavikela umkhuhlane, ngoba sibonile ukuthi lolu bhubhane luthathe imphefumulo eminingi kakhulu. Njalo ngiyeke sikujabulele ukubona lo mkhuhlane suphenduka futhi sesibuya sisiyahlala ezindlini esingasakwazi ukuya ngaphandle labantwana bengasafundi. Lokho kuyenza ukuthi silahlekelwe ngumnotho omningi kakhulu, kanti ke abantwana balahlekelwa isikhathi esiningi sokuthi bake bathathe isikhathi beqhubeka ngezifundo zabo, ngoba kuqakathekile ukuthi abantwana bafunde ukuze kusasa babe ngabantwana abalolwazi njalo leziphiwo ezandleni zokuthi benze imisebenzi etshiyetshiyeneyo.
Uthe uBiden abantu bengaqhubeka besiphethe kuhle besenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane, wehle mpela mhlawumbe bengavunyelwa ukuhlangana ngelanga likazibuse. Kodwa ubona buqhubeka yini lobu bubelo, ngoba sibona kwezinye izabelo ezifana lakhona ngapho eTexas abantu kabasaphoqwa ukuthi bagqoke amamaski.
Msakazi, okokuqala ngiyambonga kakhulu uMongameli uMnumzana uBiden ukukhuthaza abantu ukuthi baqhubeke beqhelelana njalo baqhubeke begqoka amamaski. Noma nje sibona ukuthi amanani omkhuhlane weCOVID-19 ayehla, kakutsho ukuthi umkhuhlane usuhambile, umkhuhlane usasekhona. Mhlawumbe le mzamo ebesiyenza yokuqhelelana ukuthi sigqoka amamaski yiyo ebangele ukuthi umkhuhlane wehle, ngoba abantu besebelokwesaba bebona abantu impela bebhubha. Ngakho ngibona ngathi wenza kahle uMnumzane lapha impela nxa ekhuthaza abantu ukuthi baqhubeke besenza lokho kade kuxwayiswa ngesikhathi lapha sile lockdown. Kanti ke ngibona ngathi futhi ububelo lobo sesibunikezwa ukuthi abantu bangakhululeka ukuthi mhlawumbe bavule amabhizinisi, njengoba kuyeza phela ilanga lenkululeko ukuthi abantu obazovunyelwa ukuthi bahlangane ukukholiswe njengenjwayelo eminyaka edlileyo. Ngibona kuyinto enhle, kodwa lokhu ngibona ngathi kusangenzeka futhi ukuthi kubuye kuvalwe futhi, ngoba sibona abanye lapha sebehle bagijima bathi hayi ungasagqoka imaski. Ngibona ngathi asonto enhleleyo.
Lo umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Okwamanje wathi ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umphathintambo ohlangothi lukahulumente wakwele Melika obona ngokudlelana labanye amazwe, uMnumzana Anthony Blinken uthi iCrimea yingxenye yelizwe leUkraine. UBlinken wethule lokhu ekhumbuza umhlaba wonke jikelele ukuba sokuleminyaka eyisikhombisa eleRussia lahluthuna ngenkani yeisabelo zakwaleUkraine. Uthi kubi kakhulu okwenziwa ngeleRussia elokhu likhahlameza abantu abahlobo lweCrimean Tatars labanye abancindezeleyo kulelo lizwe. UBlinken uthi sesifikile isikhathi sokuba eleRussia lisuke empumalanga yelizwe leUkraine likhulule bonke abantu ababotshiweyo, livumele lokuthi kube lokukhululeka kukazulu elizweni lonke jikelele. Uthi kasuze zesulwe izithezo zenoto ezesithweswa eleRussia ngaphandle kokuba ilizwe leli lisuke kweleUkraine. UBlinken uthi elemelika kalisuze livume ukuthi ingxenye yakweleUkraine ithathwe ngenkani ngeleRussia. Ilizwe leMelika lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa komkhankaso weCrimean Platform ojonge ukwazisa umhlaba wonke jikelele ngokunye okwenzakala empumalanga yakweleUkraine, okunjengokukhahlanyezwa kukazulu, ukulwisana lokwenziwa ngeleRussia ukuvikela ubuZulu, ukubisela umbuso kaZulu njalo lokuthi kususwe ibutho leRussia empumalanga yalelo lizwe. iCrimean Platform izasungulwa okusemthethweni mhlazingamashumi amabili lantathu kuNcwabakazi lonyaka. Ilizwe leMelika lithi lizimisele ukuvikela abantu abakhahlanyezwa kweleUkraine lokuthi kube lombuso ogcweleyo okaZulu empumalanga yakweleUkraine lelizwe lonke jikelele.
Lapho belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba leMbongi uBhekani Dube ephethe idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi Jwane. Untungameli Nkomo eStudio 7 usipha lolu daba.
Mzani insizwa edabuka etsholotsho eleziphiwo ezinengi nanku ungumlobi wengwalo abe yimbongi njalo abuye abe ngumculi. Linsizwa ithi iphakathi kokupheka idlaladelayo lesibili kanti njalo ilolonga olunye ugwalo lwayo.
Umsebenzi wokucula wona ngiwuqale ngesikhathi se-lockdown lapho engiye ngathatha isikhathi ngacabangisisa kabanzi ukuthi izinkondlo engizibhalayo zingafika kanjani ebantwini. Ngasembona ukuthi ukuzifaka amachacho kungenza ukuthi zilandelwe kakhulu ngabantu ngoba zizabe sezinongiwe zaba lokuthathekisayo.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyagalolunye ezigoqela ethi eyomdeni ayingenwa, isililo sentombi kanye lethi unemfihlo.
Koze kube nini singabathunjwa na, nithuleleni maqhawe esizwe laphelele khona. Sasala sithiloze kwezinyoni sihlele zitakweni zibone sicuze thina ke sikhala singethu siwe siyafana isibili sifakabilo komkhoba siphucoka sani singecebele kubani umhlaba wonke sijikele ngoba wena uthule zwi kawutsho lutho loba sesidonzela niqatha ngawe uthuleleni osiyohlala.
Ukuthenga ingwalo lamadlalade yakho Dube bakuthola njani?
Itholakala ezweni laseSouth Africa, ngakho ke imisebenzi yami itholakala khona. Inombolo zami zocingo zithi +27 62 651 3392 +27 62 651 3392. Lapho ngitholakala khona kuWhatsApp lakuma calls.
Abalandeli ungabachiyela wapi amazwi?
Engingakuchiyela abalaleli ukuthi nje ngicela lingeseke lingisekele ngokuthi liphakamise umlobi wenu umculi wenu ngemisebenzi le ayenzayo uphakamisa lina.
Uphuma ke enkundleni ubhekani Dube ngale.
Ngangihleli ngithule ngithi ngiyonitshayela abadala ukuthula kami kuze umbili wami yathetha ngobuxhwanguxhwangu obenziwa idlalo yalaba bantu. E-Afrika bafikile basigila bangaka bethu abahlimbu yakothi behlushwa besezweni labo lokuzalwa behlushwa yibo maqumeza. Umhlaba wonke ufakiza yeka njengenkomi ikofola sibonakala ukuba amabhudukiza yeka kuwebusweni.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sokuqhamuke ukudonselana phakathi kwahulumende lezikolo ezizimeleyo phezu kodaba lokuvulwa lokuvalwa kwezikolo. Inkosi yamaZulu isilo uGoodwillzwelithini kaBhekizulu usekhotheme. Kuhlelo woza Friday namhla besilembongi uBhekani Dube ephethe idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi Joane. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inawu muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.